mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 gumiguru 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Gwaro ratatura kune mutungamiriri wenyika vaemazamunangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaujeni ese anomirira varayiridzi muzimbabwe. Gwaro iri ratadurwa muhofisi mavo.
Masangano anomirira varayiridzi anosvitsa gwaro rezvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vachivakurudzira kuti vapindire mhurukuro nevarayiridzi. Vamwe vanoti zvemamiriro akaita zvinhu munyika zvakataurwa navaemarson munangagwa nezuro hazvina kana chokwadi mukati.
2.2 million people were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. If you notice, the mortality rate is down 85% and we're fighting it and we're fighting it hard.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vaita dhibheti ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 nezuro vanhu vanoita makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe. Pavanhu ava gumi nevashanu 15 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe vamwe gumi nevaviri 12 vachinzi vakadzoka kubva kuBotswana. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nemumwe 51 vafane chirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mana nevaviri 8242. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevaviri 7742. Masangano anomirira varayiridzi nezuro akabatana akanyora gwaro ravakaendesa kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa. Gwaro iri rinotsanangura zvinhu zviri kutadzisa varayiridzi kuita basa ravo richiti varayiridzi vanokumbira kuti vamunangagwa vapindire munyaya iyi sezvo makurukota avo ari kutadza kubudisa chibvumirano kana chimwe zvacho muhurukuro dzese dzavaita nevamiriri vevarayiridzi. Mutungamiri werimwe remasangano aya reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vatora danho iri sezvo vachida kuti mutungamiri wenyika azvinzwire zviri kuvanetsa. Vachiti varayiridzi havasi kuramwa mabasa asi vari kutadza kuenda kumabasa nekuti havana mari.
Gwaro ratatura nhasi kune mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaujeni ese anomirira varayiridzi muzimbabwe. Gwaro iri ratambirwa muhofisi mavo rikatambigwa nevanoshanda navo.
chii cha munotarisira kuti chibudiswe negwaro iri?
Tiri kutarisira kuti zvinyunyuto dzedu dzatatara dzinosanganisira kuti kubhadharwa mari yedu USD 520 yatanguta chairman naminister of finance nevamwe makurukota vachitadza kunzwisisa ichazonzwikwa nemukuru wenyika sezvo ari anonzi munhu anoteerera zvido zvevanhu kunyanya. Tiri kutarisira nyaya yesafety yemumaschools kuti hurumende ichazadzisa zvatanzwa tichitaurwa naivo president nhasi pavaita state of the nation address vachiti vachawedzera zvavanogona kuita kuti vanhu vave safe mumaschools kubva kucovid nekuti vakwanise kuwanawo mushandiro wakanaka. Tiri kutarisira kutiwo pane atinoti emergency sector specific allowances anofanirwa kunge achipiwa varayiridzi. Tiri kutarisirawo kuti panoverekwa kugaro redu napuresident vachataura nemakurukota avo kuti nyaya iyi igadziridzwe maallowance evarayiridzi aane nguva asina kureviewa nemamwe akanguri anzi anofanirwa kupiwa asiri kupiwa kuti achitanga kupiwa kuvarayiridzi zvichienderera mberi.
Zvimwe zvamataura mugwaro iri ndezvipi?
Tangodomo nyaya yekunyanyisiyana kwemuhoro wedu nevamwe vanoshandira hurumende zvakanyanya. Tichitarisa kuti zvatikori vashandi vehurumende tese totarisa kuti mutungamiriri wenyika achatiremekedzawo akatipawo muhoro unoita kuti tararame sevanhu, zvikoro zvedu zvisaparare, zvikoro zvisavharwe, varayiridzi vaende kumabasa vakasununguka.
Ko kana vakasapindura moita sei?
Tichange tichingotarisirawo kuti mutungamiriri wenyika achatidedza kuti tiite hurukuro sezvo hurukuro dzatakamboita nemamakurukota dzisina chadzakazvara. Tichatarisira kuti mutungamiriri wenyika achatidedza pahurukuro pavhiki yatiri kupinda izvikoro sezvo zvikoro zvaakutowedzera kuvana vari kuuya kuzvikoro. Asi kana vatadza kutidana kuti tiite hurukuro tichazosara tisina chimwe chekuita kunze kwekuenderera mberi tisingaende kumabasa. Chepiri, tichazodzimara takumanikidzwa zvekuramba tichiunganidza vanhu mastreet vachikumbira kuti hurumende dai yagadzirisa nyaya yedzidzo kunyanya pakunyaya yekugadzira muhoro wevarayiridzi kuti vadzokere kumabasa vashande vakafara.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatura mashoko emamiriro akaita zvino munyika vachiti hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa nhunha dzevashandi vayo pamwe neupfumi hwenyika uhwo vanoti hwavi kuita nani. Tabata sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwe zvaanofunga pamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri wenyika.
Hapana chaanotaura zvinenge zviri nhema dzega dzega sekuti iko zvino anga achitaura kuti iye vakataura kutiwo ikonomi yedu yastabiliza kupi so maprizes achiita chamuramba mhuru vanhu havasi kukwanisa kana kupata kana kuti vatenge chingwa chacho havasi kutikwanisa mabhazi ari kudhura maticha kuzvikoro uko ndo vanodzidzisa vana vacho maschool fees haasi kupatika haatambike haukwanisei kana uri ticha kuti uendese mwana wako kuchikoro. Asi mumwe munhu anouya achitaura achiudza nyika kuti ikonomi yastabiliza yastabiliza kupi. Saka hapana tandanzwa pavati pane zvavataura kungopopota kunongedzera vanhu kuti masanctions kuti maNDO ndo ari kusanganisa nyika. Asi chiri kuitwa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwevana vemuzimbabwe huenderere mberi hapana tandaona.
Saka munoti mimi zvavakataura zvese here?
Manyepo hazvina maturo uye manyepo vari kutaura nyaya yecorruption kuti kunenge kuine zero tolerance corruption havasi kuzodzokera kumashure panyaya yecorruption. Hapana kudzokera kumashure kwavaita nokuti havanambobvira vaenda mberi. Hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa pavakapinda vakavaona vanhu vose vachisungwa minister of health akasungwa iko zvinezvi ari kunze vanhu vakatomupomera mhosva vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari ndo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari
Saka mungati kubasa wapinda apa utongi apana chumwe cha wakamba itao chiri nani ere
tina mwe geeka kuna mkabe tutakota wani ya education so kuna wamuna ngagwa apana karatawati ikira njira kutangu na kweka
saka apana cha makamba bata ere mwenezo waka taura cha muno tendera na navu
apana tango tendera na navu zero sikuru za wata ura kei kunomi marupunyeko kutiafte kreza marupunyeko ema NGO ya waru kutawa kuti waru kutanganisa bika joo wano waru kuto chakusiva aname Zimbabwe marara joo wano waru kupatila aname Zimbabwe waru kuita utikafu kipinde wachipa vanyo sina kusaruza kuti awa njewe mutanga nungutu para chini chikafu te zanu pia chino kwa wano ya zanu pia chino ma NGO ya ukashika kumusha chembele zene zene itata wati naku wana NGO naku wana NGO abataruzi wakata ura watipinda kuti ya gazi za maelektro reform apana kana elektro reform ingo chitara kaita
abo vange vari sachigaro MDC Alliance mudunhu North America vatawanda dzokora vari parunhare ku North Dakota ne Studio 7 tabata vo sachigaro vezanu PF mudunhu North America va registra rumbira kuti twinzire maonero avo
ndizvo nation yakaitwa na president taona isi kuti yakabata ma area akawanda chaizvo maerano ne kumapa flight angari mumunyika kana kuti zvangazvo zvigunongono zvangazvo zviri kumunyika tinoona kuti vataura nyaya yematicha kakati vacha government yavo ichagadzisa nyaya yematicha vachaita zvinhu zvanokwanisa kuti maticha akwanise kuona pei dzakanaka nokuonawo kuti paizovo zvinevharehwa zvingaita kuti vaya vanenge vari pabasa vasiri pabasa hadiri kunyange nekuti vanenge vakonzera nepaita iyeri ishue yekuti varwara kana kuti vadi vakwanise vachikwanisa kuwana kupata kuwana mubhadharo wakakwana kana kuti kunoita kuti varara neupenyu huri nani saka ithink president vabata maere akawanda
vamwe vari kutizve kunonguva kuvimbisa kwavagara vachingoita kwenguva yakareba asi hapana chiri kubuda
ko ndo zvinoitika kakuti kana uri mutungamiriri haugoni kunonzi Rome haina kuvakwa nezuva rimwe yakavakwa brick by brick president vakataura vachitaura pastate of inauguration yavo vachiti we are going to go through painful time uye nyika yedu tichaivaka inhanda chitina zvinhu zvedu zvichifamba saka vari kuzama nepanogona napo nokuti zvinhu zvakawanda zvakanga zviri behind munyika yezimbabwe pautongo hwava mugabe saka purezidendi varipo kunonura nyika kubudisa nyika mugomba rayakanga iri kuchitarisira even utano hwenyika ikonomi yenyika majobs ndiedzaedza saka vari kuti vari kubata kuti zvinhu zvese zvitange kusumuka zvishoma zvishoma I think vanhu vanofanira kuti vafanira kunge tive nepatience tichitaridza zvavari kuita zvacho tiona kuti zvii zvavari kuita nokuti vari kuita zvakawanda
sachigaro vezanu PF mudunhu renorth america varegistra rumbira vari parunhare kucanada nestudio 7 kava rekupedzisira pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublican Party nevavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats raitwa mangwanani anhasi sezvange zvakatarisirwa varume vaviri ava vatashurana zvakasimba sezvo mazuva esarudzo aswedera Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Gakava iri raitirwa paCab Event Center paBelmont University muguta reNashville mudunhu reTennessee. Ange achikokera gakava iri mutori wenhau Christian Welker wenhepfenyuro yeNBC uye ari mutori wenhau wekambani iyi kuWhite House. Nyaya dzakurukurwa dzinosanganisira yechirwere cheCOVID-19, nyaya dzezveupfumi, kugarisana kwemarudzi, kudzivirirwa kwenyika, kupindira musarudzo dzemuAmerica kunonzi kuri kuitwa neIran neRussia uye China, utungamiri, mamiriro ekunze nedzimwe. Panyaya yechirwere cheCOVID-19, vaTrump vati vane gwara rakajeka rekugadzirisa dambudziko iri.
So, as you know, 2.2 million people
Vanu anodari kama milioni maviri vaito tarisirwa kufa. Asi takakurumidza kuti vanhu vagare mudzimba. Idambudziko repasi rose asi zvinhu zvave kutoita nani.
Wide pandemic, it's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now.
Asi va Biden vati va Trump vakundikana zvachose.
220,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Hear this. Anyone who's responsible.
Munasinga kwanisa kukumbira ruregerero neuwandu hwevanhu vafa nevabatwa nechirwere ichi haafanire kuramba ari mutungamiriri wenyika. Vanhu vakawanda vari kutobatwa nechirwere ichi.
States of America. 1,000 deaths a day. And there are over 70,000 new cases per day.
Kunyangwe hazvo munguva zhinji panenge pachiitwa magakava akadai pasingawanzotaurwe nyaya dzevana vevanenge vachikwikwidzana vaTrump vaunza nyaya yemwana waBiden Hunter Biden vachiti akaita zveuori achidyidzana nenyika dzakaita seUkraine.
His son didn't have a job for a long time, was sadly no longer in the military service. I won't get into that.
Mwana wavo akasiya basa muchiuto asakapiwa mari yakawanda nekambani yeBurisma.
Reputation in the world. I hear they paid him 183,000.
Asi va Biden varamba nyaya iyi.
Nothing was unethical. Here's what the deal. With regard to Ukraine. We had this whole question about whether or not because he was on the board I later learned.
Handina chandakatsadza pandaive mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi munhu akatopinda munyatwa ndiye murume uyu nenyaya yekuda kunyengetedza Ukraine kuti ireve nhema.
Defined under oath to work for him said I did my job impeccably.
VaTrump vativo ivo chete ndivo vane mazano akajeka ekusimbaradza upfumi wenyika yeAmerica. Asi vaBiden vati vaTrump vakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uhu uhwo hwavanoti hwaenda kumawere. Imwe nyaya yakurukurwa ndeyekuda kupindira kwenyika dzakaita seRussia neIraq musarudzo dzemuAmerica. VaBiden vati vakasarudzwa kutungamira nyika vanobudira nyika idzi pachena vachiti hadzifaniri kupindira munyaya dzesarudzo dzemuAmerica. Asi vaTrump vanoti vaBiden pavaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakakundikana kuita izvi. MuAmerica vanhu vanovhota neuwandu hwavo mumatunhu avanenge vari kana kuti Electoral College. Izvi zvakasiyana nedzimwe nyika dzekuti anenge avhoterwa nevanhu vakawanda nyika yose ndiye anenge akunda musarudzo. Matunhu akakosha kuti munhu abudirire musarudzo dzemutungamiri wenyika anosanganisira Pennsylvania, North Carolina, Florida, Michigan, Ohio nemamwe. Kuti tinzwe kuti gakava raonekwa sei mune rimwe dunhu rakakosha reOhio, tabata chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwewo kuti vaona sei gakava ranhasi.
VaTrump vanga vakagadzirira kuti ndoda kukrasha mhuri kwava Biden. Vanga vasina kugadzirira kuti ndoda kukrasha zvichataurwa nava Biden. Saka vanga vachimboenda off topic because vanga vakagadzirira mbvunzo isipo. Chavagona chete ndechekuti izvo vakwanisa kukonesa vaBiden zvavakatadza kuita vari vice president. Zvino ndozvavanga vachikuta kuti zvavakutaridzwa kwadiri zviita. VaBiden vanga vakagadzirira zvakanaka chaizvo. Ivo vanga vachiziva kuti vanhu vanotoda kutaura navo ndivo vai vachandivhotera. Pavatadza ndepekuda kupindira vaTrump vachitaura.
Gakava randa richionekwawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kumativi mana ose kusanganisira kuCzech Republic, uko tabata vaWelcome Zimuto vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kana kuti PhD paCzech University of Life Sciences, avo vati magakava aya akakosha zvikuru.
Ichi chidzidzo chikuru kunyika dzakawanda kunyaya dzatinoti dzichiri kukura mudemokrasi. Nyika dzichiri young, they are young in democracy, dzakafanana naZimbabwe nedzimwe dzakadaro dziri kuAfrica. Iri kungoratidza pachena kuti utungamiri unobva kuvanhu. Kana uchida kutungamira unofanira kupiwa utungamiri nevanhu, uye kana masvika panyaya dzematungiro enyika unofanira kunge uchiratidzawo vanhu kuti chii chaunoda kuitira vamwe.
Magakava aya anorongwa necommission yakazvimirira kana kuti Commission on Presidential Debates. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa musi wa3 Mbudzi, kunyange hazvo vamwe vanhu vatotanga kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mu
Musika mutsa wemari we Victoria Falls Stock Exchange uri kutarisirwa kuvhurwa nhasi mudhorobha reVictoria Falls mushure mokupiwa mvumo yekushanda necommission inoona nezvekutengeswa kwemari yeSecurities and Exchange Commission of Zimbabwe. Musika weVictoria Falls Stock Exchange uchange uchishanda uri pasi peZimbabwe Stock Exchange uye uchavhurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube. Musika uyu unotarisirwa kutanga kutengesa mari pamwe nekutambira dzimari nemamwe mabasa ose nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira varunyararo Kaunye vanoti uhu urongwa hwakanaka chose kana chete mari dzevanhu dzinenge dzaiswa mumusika uyu dzikaremekedzwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa urongwa hwakanaka zvikuru, urongwa hunofanira kukurudzirwa, asi zvataona makore apfuura nezvatiri kuramba tichiona iye zvinezvi ndozviya zvinonzi nevarungu the test of the pudding is in the eating, kuti kana urongwa uyu hwaparurwa mari ichange ichiiswa ikoko kustock exchange ndo yatichada kuziva kuti imari yekunze iri kubva kupi. Makambani ari kuisa mari ikoko kustock exchange vanokwanisa here kuzotora mari yavo yavanenge vaisa vachidzosera kunyika dzavo, iya inonzi repatriation. Saka vakaisa urongwa hwekuti makambani aisa mari ikoko akwanisa kushanda nemakambani ari kunoko, kuti makambani ari kunoko akwanisa kuwana access kumari yekunze. Makambani ekunze iwo kana aisa mari yavo imomo vokwanisa kuzodzorera mari yavo kunyika dzavo dzavabva, chirongwa ichocho chinokwanisa kubudirira.
Tinoona kuti muZimbabwe mune musika nechakare weZimbabwe Stock Exchange. Uyu mutsva weVictoria Falls Stock Exchange mungaona uri musika ungakwezva vekunze here, nokuti tinoona kuti vakawanda vanga vasiri kuda kutengesa kana kushanda nemusika weZimbabwe Stock Exchange.
Musika weZimbabwe Stock Exchange uriko, asi musika wanga uchinyanya kutreda uchishandisa currency yedu yemuno. Uyu musika uri kuparurwa vari kutaura kuti musika uchange uchishandisa mari yekunze foreign currency. Asi chatinoona nechatinenge tichikuridzira ndechekuti kana musika uyu waparurwa zviya zvemaiya inonzi policy inconsistency, yekuti nhasi hurumende yamira pamupfuti, mangwana yamira pamuhacha, mangwana yamira pamusasa, ndizvo zvinoita kuti makambani ekunze vasave nechido chekuinvesta mustock exchange iyoyo. Saka zvatinoona ndezvekuti kuchaita kunenge kakuzengurira kaya kekuti makambani anenge aisa voudzana kuti imi maisa mari yabuda here, kana yabuda zvinogona kukwezva vamwe. Asi chirongwa ichi basa guru riripo pahurumende yemuno kuti kana vaparura chirongwa ichi chinofanira kunge chichiitwa zvepakajeka zvejekerere, kuti makambani anenge aisa mari voona kuti mastocks acho ari kutengeswa akadii, makambani anenge aita maprofit, maprofit akwanisa kudzoserwa mumari dzavanenge vachida, kana ari maus dollar, kana ari mapounds, kana ari machinese yuan, kana ari majapanese yen nemamwe macurrencies akadaro.
Nyanzvi mune zveupfumi varunyararo Kaunye vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette vamuturi Ncube vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission haina zvese zvinodiwa mukuita basa rayo rekurwisa uori. Mufinancial Gazette mekare hurumende inonzi iri kutanga urongwa hwekushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, ichivakurudzira kuti vatangidze mabhizimisi muZimbabwe. Newsday rine nyaya yokusungwa kwevanoronga zvinhu zveguta reHarare amai Priscilla Charumbira vachipomerwa mhosva yokushandisa hofisi yavo nenzira dzisiri pamutemo. Amai Charumbira vanove mudzimai wemutungamiri wemadzishe vaFortune Charumbira nezuro vakapiwa mukana wokudzidza mari yechibatiso inoita zviuru makumi mana zvemadhora emuZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanamukoma Jonga kandimira nevamwe wa 627 ndoda kungotaura hangu kuti hurumende yegavhumendi yeZimbabwe yauraya zvinhu ZANU-PF maisiyane navanhu.
Makadi makadi vashamarare, ini ndinogara kuDurban uko ndiri zvangu paDurban apo. Ndoda kungotaurawo kuti hurumende ndiko kupererwa manje kwayakuita. Nokuti kana ichiti inoda kuzotambirisa maticha mari vafa, hatizi kuti inenge ichizama kurevei. Nokuti izvezvi vari vapenyu vanenge vachimborarama sei uye vanenge vachimbodyei, vari kunzi vakuzomirira kuzotambiswa kana vachinge vafa. Tinongoti musadaro musadaro vedu wee vanhu vehurumende, nangagwa tamaticha wote hanzi ngaazotambiswa mari afa. Iwo kanzi utambiswe mari wafa ungada here? Aiwa munangagwa.
Panyaya yeCovid-19 ndikuona Zimbabwe iri kuita zvidambe. Inini ndaiwe kumbare uko mari kwesu pasiya sopaipai. Vanhu vanga vakaita mafu nemarara. Kuti nditarise chaiye chaiye akanga akapfeka maski chaiye, hakuna kana hwani wandakaona. Kuti ndione hwani chaiye yaiwe nesanitizer vachitengesa hembe dzedu dzemaused clothes avo. Pakazara zvekuti aiwa aiwa tiri kumbonyeperana, hakuna kwatiri kuenda. Vanhu vakasatedzera zvinodiwa izvozvo. Aiwa kunyeperana chaiko, hatidi kana kutombonyeperana. Ndakazviona nemazisangu.
Makadiko vashamarare veyunivhesiti yoseveni? Zvonakidza izvi. Ndine urombo chaizvo nokunzwa vamangwana vachitaura kuti shandai tichazokupai chema ye500 yosa kana mafa. Havana basa nedzidzo yevana, nokuti vanozva kuti nyange ukapasa nyange ukagraduata zvakaita sei basa racho hakuna. Saka vanotoona kutoti zviri nani vanhu vatorega zvavo kudzidza. Izvi zvakaoma, izvi zvinoshamisa kuti hurumende inoti ichanda nigokupa chema. Aya, ini ndatosarenda nazvizvi. Zvinokisa vanhu vamwari. Ameno maticha namadhokotera namasoja namapurisa, ingofungaiwo zvingakubatirai muupenyu. Hazvinazvo zvinobatira izvi mukuti munoti tiri kushandira hurumende, hurumende isina basa nemi. Kana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nyami Sound nekambo kavo zviri nani tirambane. Zvimwe zvinonetsa kupindira sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano masere anomirira varayiridzi anozvisa gwaro rezvichemo zvavo kumutungamiri wenyika, vachivakurudzira kuti vapindire muhurukuro nevarayiridzi. Vamwe vanoti zvemamiriro akaita zvinhu munyika zvakataurwa navaEmmerson Mnangagwa neZuro hazvina kana chokwadi mukati. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vaita dhibheti ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.